Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 7, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi, uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhanga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 bhanga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Bhanga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende.
Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekuNorton vauza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 million chaiko. Ende imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefoji inonzi Salt Lakes yataipa mafetiraiza varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo. Saka inini semukuru wekambani major shareholder vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukatadza bhadhara, pane security yaunopawo kubhenki, imba nezvakati wandei mashares, kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa izvozvo vokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikadze mari yavo kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare and izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muZimbabwe hazvisi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba. In fact story nani ndinofara kundinoonekwa semumunhu anokwereta mari kubhenki not anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana hawo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Handina kana chikwereti, of course ndakatora the parents in 2010, which was 38,000. And I pay all. And that's the parents that need Shungo Chitora and get them agricultural. Saka saka chora ni kati badara sese ne maketo jita na nafu wana o matato jita andi inaka na jipere che mpunza si dizeti yati kala ni jipani chakuri kuku doneta mari tunukwane sama 20,000, 40,000, 10,000 dozo kera ni jipere
Vano Mirra Nyanga South mudare paramende vari nengwe Zanu PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupamandi wanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zvuru mazana maviri kubhanga iri
mazwi macho manana ndingangoti it's fake musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nekuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya nyanya takatarisana neni but ndozviva vamwe vane mazita avo ipapo vakatoburitsawo mashoko ekuti haa ndezvemanga manga ndezvematsotsi ari kuda kungo svibisa mazita avanhu pasina mhaka
studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vecbz kuti tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi mangwana studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidza mara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKane Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi saka hapana zvandingataura.
Mumiriri wekambuzuma muNational Assembly vaWillis Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015. Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vave kurwira kodzero dzevanhu kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vachityora kodzero dzevanhu musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivikanwe kuti vari kupi dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi munin'ina wavadzamara vaparson dzamara vaudza studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvichitevera mutongo uyu uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidza mara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara vaparson dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidza mara trust zvichakadai sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vakindness paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madiplomatic passports vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi vaparadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachaatorerwa mune imwe nyaya nhengo dzeparamende the MDC, zaramba kuziya Bill the Maintenance of Peace and Order, zichiti dzinoda kutanga dzaona zvakashandurwa pabiri iri, mushure mekunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee, yati bili iri rinotyora bumbiro remitemo yenyika, vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly, vaWilliam Mutomba, vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC, uye gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema, vachiti vachauya nebiri rine zvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kuti tsvagira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipingaizvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nekuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi parizvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare parizvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atungi takandodaira masvondo mashoma nanapfuura zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwai kune Thermal Power Station iyai. So already isisu maketi yedu ka iri kunyidha moo marasha dzana ari available. So kuti tichitange kuexporta isitata satisfya yatingati domestic requirement yedu. It's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. VaMuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Hwange Colliery neMakomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichiita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump vari kushanyira Dayton kuOhio vachitaura nevanhu vakapfurwa nemusi wesvondo. VaTrump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabvakure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabvakure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti sangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvizvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vatiwo pfuti dzakasiyana-siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kanemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Sibanda.
Nezuro manheru zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashopu mavanotengesa. Ndokutandamisa vanavo kubva nenguva dza5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUvel. Asi tataona chitika nhasi ndechekuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvo chaizvo kuti chataitika ndechipi nekuti patatida kutinosvika ipapo hatina kutenderwa kusvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana taona mapepa kana otorwa zvonzi uchanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga paine helicopter anga ichingobhururuka pamusoro pemabhilding ipapo vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasasedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosunga?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibakwa kana uchinge une bepa chero iri asilamu chero chichi unongotogwa zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndicho chinotinetsa ichocho nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi ndosaka tinoda kuti tinyatsoverifya chaizvo tichaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa varidzi vasipo uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa zvinotoratidza kuti gavhumendi iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumasure kwevanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei macriminal activities, hapana xenophobia. Iyi ndiyo inenge ichinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negavhumendi.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivi nekuti nzvimbo iyo inogara vanhu vakawanda vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamamuchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona icho zvinotanzwa kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo nawo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine March musi wa21 August inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashopu zvaigara zvichitaura zvichiyererana nameya kuti aiwa taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo tichitoregwa mari nembatya. Kana hurumende yemuSouth Africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare muSouth Africa ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maAK-47 mumashopu iwayaya Chukuto tishamita njio kuti atisa tabondwa kuti pane mhosva dzirikuitwa nevanhu vadzori pano kupfuura nakurikuitika. Chatinoziva ndicho kuti mapurisa ndiwo angagara achingopfuura vanhu achishandisa nelive ammunition. Saka nhasi kuti tinzwe kuti pawanikwa pfuti uye vanhu varidzi vemashopu vasvipo, chinhu chinobvunduka nokuti hatizivi kuti pfuti dzanga dzagara dzirimo here kana kuti ipfuti dzavauya nadzo kuitira kuti vazoti vanhu vanobva kunze vari kuita zvavari kutaura izvo.
Avo vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunari muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuHobos kwamutari amai Patience Montero vanomuka mangwanani vachida kugadzirira vana vavo chikafu chekudya vasati vaenda kuchikoro. Asi panomuka vanowana magetsi asipo, izvo zvinopa kuti vatadze kubikira vana vavo. Amai Montero vanoti nguva zhinji vana vavo kusanganisira vavakidzani vavo vari kuenda kuchikoro vasina kudya kwemangwanani kunopisa kwakaita sebota kana svutugadzike.
Zviri kutambudzika nenyaya yemagetsi pakubikira vana. Makuseni ndichimuka vana vanenge vachida kuenda vadya, saka nenyaya yehuni futi huni dzinenge dzichidhura, saka panguva yatinomuka magetsi kunenge kusisina. Saka vana vanozoenda vasina kugeza mvura yakadziya uye vanenge vakuenda vasina kudyawo zvinhu zvakadziya. Ndiwo matambudziko atiri kusangana nawo.
Amai Montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta reMutare vanoti kushayikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo.
Kushayikwa kwemagetsi kuri kutotisvota isu, nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda, transmission hakuna, TV hatichatoni matv, TV dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress. No stress dzacho hobho dziri kutotisvota isu.
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno maMutare Chantel anoti ari kurwadzikana nekushayikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba. Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu.
Homai dzatinopiwa nematicha tirikutadza kudziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku, saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge tichida makendru, end of which makendru acho ari kudhura. Vabereki havana mari, isu tinenge tichida kunyora homework, saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge tichidawo makendros.
Matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu rekariba yadzikira zvikuru. Mutauriri weZesa vaFullard Gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa urongwa hwekuwanisa vanhu magetsi.
Urongwa hurikutaburitsa yatinoti yapublicize load shedding schedule inotaura kuti kubva pakatarisa kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya, saka inotoisa load shedding kuti tichengetedza mvura iyoyo. Zvakadambudziko ratiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts
senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi. Vagwasira vanoti kambani yavo ine urongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo ZESA iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika.
Asi anoenda makuseni kubva zvekuna 5 kana 10 ozoenda futi kana 5 kana 10. Taita dambudziko remagunya edu anyway the country tinoenda pastage 2 inova yevagetsi anoenda pa 5 makuseni aidzora na 10 manheru. Panochinja zvese izvozvizvo makastomaizedu anoziviswa mumaredio nemutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita.
As mume mudzidzi pachinoi University of Technology wa David Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji mazitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonhodzwa.
Ya zvinokonzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachiisa mafiriji dzinozogumisira dzaora ende hapana kuona murasira muriwo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinotizivisa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafoshoni chasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti ZESA ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange yazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saMai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chero nguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dara na Honias from Cape Town, South Africa. Tukumbiro wa mnangagwa kuiza uye pa mepo. Tiwa kumbire mune zvakanaka. Tiwa chaure na vachamisa. Tachikumbiro kana vachamisa vachikwanisa kuti vauye na enkiga. Tikwanise kuti chitaure nao paiva pamuno tiri kachirongwa na 855. Tombotanga kutaura na iwo vachamisa. Tinzwo kusaidi kwavo kuti vari ku kuona zvakamira sei kuti vaende vataurirane navamunangagwa.
Muri kutaurane anonzi Professor Mapendere, ndiri paUniversity of Western Cape Cape Town. MuZimbabwe hatingi situation iripo ika inotoda kutoti vatungamiriri vemapato vasangana. Haizingi kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepanhau nemaaudio anenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidhietwa neindependent convena anonge achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro hatingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Ndinzi Anderson Saitaranda kuPetan. Tichenge ndiri muZimbabwe henyanyando neZANU PF ichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvanhu chose. At the same time hazviite against the MDC joinane neZANU PF because zvichangoitika tikungowedzera lifespan neZANU PF because zvichangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vachishandisa MDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vatereri musakanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi paLive Talk. Apo jonga na Chris vanenge vachitaura nemi nezviri kuitika kuSouth Africa uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanovazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezo nguwa edia pira, regaiti mbotarisa misore na ozwa kare. Banga re Commercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ro tatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah kana kuti PJ munaudze isindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.